chokudza zita renyuwari. Ndimi makagara pachigaro cheumambo, chisina kana mumwe anogara. Ndimi Ishe wemadzishe, muridzi wazvose. Girazi, girazi, zichirumbidza, zichipambiri kwamuri Mwari. Halelo, amen, halelo.
Makana kamwariwa, makana kamwariwa.